manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipawo hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muzvikoro. Handatotora wangu mwana.
Vabereki vobvisa vanawo pachikoro cheprince Edward zvichitevera kuputika kwechirwere checovid-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere checovid-19 uye kudzivirirwa kwacho.
Tinotosara kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere checovid. Havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita pazoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu.
MDC Alliance neMDCT dzotatsurana muhurukuro yanhasi. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vabvisa vana vavo pane chimwe chikoro chiri muHarare mushure mekunge vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vavanikwa vaine chirwere checovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabuditswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere checovid-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa. VaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri. Mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi amaire vaigambe vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro kudzamara hurumende yatora matanho akasimba ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere checovid-19.
Isu tatobvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipawo hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muzvikoro. Handatotora wangu mwana.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisawo mwana wake pachikoro apa nhasi uye aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda recovid-19.
Ine dambudziko rawanikwa paprince Edward recovid chachidawo kuti sigadziriswe nguva iripo nekuti vana vangavane nguva vasingaende kuchikoro. Sigazwe vaine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabooks.
Mukuwanana zvekuburiswa kumashoko mubazi redzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti bazi rava risati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano.
Bazi reprimary and secondary education richatevedzera matanho ebazi rezveutano panyaya iyi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api. Pasvika studio 7 pachikoro cheprince Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi pezimbabwe Catholic Bishops Conference vabayiwa nhomba yesinopharm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano. Vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabayiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19. Vabayiwa nhomba ava vafundisi 220 vasere vanhu vanhu vakabaiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zvuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269 kusanganisira mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49404 uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2489 bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muzimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36749 vakabatwa vaine chirwere ichi uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34476 munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1516 vafa nechirwere checovid-19 uye huwandu uhu hunogona kukwira pachabudiswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Sanganire Platform for Youth and Community Development runoti raparura chirongwa chekubatsira vanhu vari kumaruwa ekuchipinge mudunhu reManicaland kuitira kuti vanhu vari munzvimbo iyi vanzwisise nezvechirwere pamwe nenhomba yecovid-19. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufanira kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku.
Tingati zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharana dzedu zhinji vari kutora nyaya yecovid-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharana dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudzirei kuti kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofanira kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo ndokwainyotorwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo idzo. Saka munenge muchiona kuti painenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere ichinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe zvanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita zvinoda kuita mari kana vada kungoita mukurumbira kunge pane zvigari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyowo kura sekudaro. Saka tiri kuva ndo nyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira sezvo tinoziva kuti president nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv vazhinji vatosangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvana president vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo
sei izvozvo zvakakosha
kuita kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatwa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi zavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vada kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozoteera. Saka tiri kuona kuti hazvizi zvinhu zvatingangoo hazvina maturo nekuti ndo mararamiro anoita vanhu vazhinji vekumaruwa vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti avatingavatrasta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatirikuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudzira tiri vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatsirana.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vachitaura vari parunare kuchipinge naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzeparamende dzeMDC pamwe nedzakadzingwa mudariri dzichabhadhariswa faindi yezviuru mazana mana zvemadhora emuno munyika pamwe nekutorerwa madiplomatic passports kana dzikabatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muparamende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzaimba kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana vamunangagwa vapinda mudare. Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenengo idzi yakatura gwaro rayo muSenate ichiti nengo zana negumi nesere dzeMDC dzinofanira kubatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu. Komiti iyi iyo yaitungamirwa nemumiriri we mudzi South muNational Assembly vaJonathan Samukange veZANU PF inotiwo nhengo idzi dzinofanirwawo kutorerwa madiplomatic passports. Komiti yavaSamukange inoti mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya avo vakadzingwa mudare svondo rapera pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo. Gwaro iri richazveiwa mumatare eSenate neNational Assembly matare aya ozopa mutongo wawo. Vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDC vaWitness Dube vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Tinofunga kuti dare iri harina kunyatsokutora mupfungwa dzaro kuti vanhu ava vanga vari vanhu vakasiyana uyezve nyaya dzavo dzanga dzakamira dzakasiyana. Vakangovatora vakaita vanhu vamwe vakaita mutongo unenge wakafanana.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti vamunangagwa vakakunda musarudzo dza 2018.
Nyaya iri patibo ndeyelegitimacy zvekuda kupa maMPs kana masenators kuti vabhadhare mari dzakawanda dzavari kutaura idzodzo. Handiyo nyaya. Nyaya yepanyaya yelegitimacy vamunangagwa kuti ngavagadzirisane nevanhu, ngavagadzirisane nevaridzi venyika vanova vanhu vana veZimbabwe vanenge vakavhota ndopane nyaya.
Vatiwo komiti yavaSamukange yaive nenhengo dzeZANU PF chete zvinoreva kuti yaiita basa rayo ine divi rayakarerekera. VaChikwinya vaudza Studio 7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara. Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende. VaChikwinya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaita zvainge zvisina maturo.
Ini navaSikala tapuwa mutongo wakasiyana nevamwe nekuti ini ndakazvimiririra ndakanovaudza dare iroro kuti imimi nemunhu akutumai muri mbwa dzavanhu ndopane mhosva yangu hombe. Ndosaka maona takapuwa mutongo wakasiyana nevamwe. Handizivi kuti vaSikala vakati chii.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Isusu sedare revatungamiriri vedu veMDC takatarisira Standing Committee yedu National Executive neNational Council members tofunga vachagarawo pasi voita chisungo chekuti zvoitwa sei nekuti inini samuchiyami handisi muchiyami ndakamirira kumba kwangu, ndiri muchiyami ndakamirira utungamiriri wepati. Saka zvisungo zvese zvinoitwa nepati zvinoitwa kubudikidza nematano anoitwa nepati yakagara pasi.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee nengo dzeMDC Alliance mukomiti dzakaramba kupinda musangano wacho izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZANU PF chete. Amai Priscilla Misahera Mbumushonga avo vainge vadomwa kuva nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe valavumo Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC dzisikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Vanokwanisa kuenda zviya zvekuti kana parliament ikaita mutongo wainopa kana mutongo iwowo uchityora kodzero dzemamembers of parliament atinoti marights ari mubill of rights munhu anotenderwa kuenda kuparliament. Haisi chokwadi kuti vanhu vatanzi kana iri parliamentary privilege nyacho haipindiriki nematare. Hachisi chokwadi ichocho, matare ane simba rekupindira nyaya kana paine kukanganiswa kwekodzero dzemamembers of parliament.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti ZANU PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muMDC Alliance. Ndaka mira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Yashika mbwe kuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America inoti masangano enhau emuRussia ari kuburitsa manyepo pamusoro penhomba dzeCovid-19 dziri kugadzirwa muAmerica. Masangano aya achiita izvi senzira yekusvibisa mwoyo yevanhu pasi rose kuitira kuti vashandise nhomba iri kugadzirwa neRussia yeSputnik V. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rinoti masangano enhau mana emuRussia ari kuburitsa manyepo achiti nhomba dzekambani yeModerna nePfizer hadzishande zvinotarisirwa. Uye makambani aya haana kutevedzera zvinodiwa pakugadzirwa nekutambirwa kwenhomba idzi. Izvo anoti zviri kupa kuti nhomba idzi dzivhiringe utano hwevanhu vanenge vabayiwa. America inoti aya manyepo uye inoshora zvikuru kuita kwakadai. Asi mutauriri wemutungamiri weRussia waVladimir Putin ati zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro. Zvinhu kumira zvakanaka muLebanon zvichitevera kukundikana kuhumwe urongwa hwekuda kuumba hurumende itsva. Apo mabhizinesi akavharwa munyika iyi, kushaikwa kwemabasa pamwe nenzara zviri kuramba zvichikwira. Mabhanga emuLebanon ayo akakweretesa upfumi hwawo hunosvika zvikamu 41 kubva muzana kubhanga guru renyika haachakwanisi kupa vanhu mari dzavo. Vaongorori veupfumi vanoti sezvo nyika iyi isina budget, munyika iyi muchange musina mari yekubhadhara zvinodiwa zvakaita segorosi, mafuta edzimotokari pamwe nemishonga munguva iyi ino yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa yamunyika mukuparura zviri pamutemo chirongwa chekubayirwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 kuVictoria Falls. Uko vaMnangagwa nevamwe vatungamiri pamwe nevakuru muhurumende vakabayiwawo nhomba iyi. Nezuro chete vanhu vakabayiwa nhomba iyi vanonzi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 5269. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Linda Masarira ndevamwe vatungamiri vanopikisa vakavepo pachiitiko ichi. VaMwonzora vakanga vabva mukubayiwa nhomba yavo yepiri kuchipatara cheWilkins muHarare nezuro mangwanani. Asi kushayikwa kwemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa pachiitiko ichi kwakaita kuti vamwe vafunge kuti chirongwa ichi chave kutorwa mune zvematongerwo enyika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti sezvo vachamisa vaine vateveri vakawanda munyika, nhengo dzavo dzakawanda dzinogona kusazopedzisira dzabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kusvikira ivo vachamisa mbune vabuda pachena vachibayiwa nhomba iyi uyewo kuitambira vachikurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwewo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosiwanda pamwe nemutauriri wavaMwonzora Waloid Damba. Tatanga nekubvunza Dr. Siwanda kuti vanoti kudii nevari kuti vachamisa vari kuisa zvematongerwo enyika muurongwa hunofanirwa kunge uchibatsira kudzivirira COVID-19 sezviri kungoitika pasi rose.
Anenge achidaro ndiani? Adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCovid havana kuita misangano. Mamitings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu. Zanu A yaMnangagwa nezanu B yavaMwonzora ndoo vari kuita macongress, ndoo vari kuita mapolitical meetings, ndoo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spreader anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika. Zanu Mnangagwa zanu Mwonzora ndo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere.
Vadamba, munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayirwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa naDr. Siwanda?
Ndotenda mukoma Jonga. Chekutanga regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isu tiri kuzviona zviri kutaurwa masaisai. Masaisai ari kupomera President Douglas Mwonzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba. Nhomba iyi iri kunzi haina kukodzera nekuda kwekuti yakabva kuChina uye zvayakauya yakaita navaMnangagwa. Basi nchandunda wangu kutaharu ni chikutu wa mnanga kwa wana vaksini ya wakati antikira. Nchi kuchanga. Ende chikwele ya chikiri pasiresi. Numbayi kubayi wa yesai no famili kubayi wa kunyamundu wese pasiresi. Endwe zeche chipiri chikutu anzizo zano A and zano B. Isusu chiri MDCT ya kasi wanaotangirai. Zipa kumbirele mtimo wimu. Chikutu anzizo zano B mkatiwa kuti nengo zenu taka zara taka potreza. President Douglas Monzora. Ini nengo zaka siwa na baba tangirai. Asimu kata nengo zaka chendele zaka chanisa. Iya kata G4, isa atina kana mbe G4 ataka tuwa. Saka zani bindi hii.
Dr. Swanda.
Ayo waka ndemiri mno zia zwenye kuti mroma au zari kwenye kwezi. Chokwa di chiripondeche kuti zanawe Zimbabwe. Zano zisisa kuti vanwe zano nda nani. Zinu shamisa ndezwe kuti Monzora yuwe zano bi. Nana kupi. Vari kuimba karwiyo kamunangagwa kukunda mnangagwa. Varare kuti G40 ivara mnangagwa iro. Vakutori imba kusika mnangagwa ashamiswa kuti kunai vakomana zvakamira sei.
Ndikubatei muromo Dr. Sibanda. Ko panyaya yekunzi hamusi kuda kutora Sinopharm vaccine muchinzi muri kuti nekuti yakauya na vamunangagwa.
Zvichitaugwa neila kose here vakomana nezvicharwa nezvanhu vakomana. Makambo vavanhu vezanu 40 years mukuru. Zanu ichingonyepa ichionunga nyika inoshama ini kuti taitisane naro here kana kuti vakachokwadi takapinda zanu mukati imomo ivo vaine track record yekunyepa neumhondi husingaperi voya pane izvi zvavanofamba vachinyepera vanhu hanzi tiri MDCT yatsvangira tiri MDC yachichi kupiko kana muri MDC yatsvangirai tsvangira varanga vari dzidzotsika tsvangira haana kumbobvira wati ndava kutora MP akahwinwa nevamwe vanhu andakaita campaign against.
Maita Dr. Sibanda. Vadamba takaona vamonzora vachienda ku Victoria Falls kwai parwa chirongwa chekubaya kwenhomba vakapa vote of thanks pa musangano iwoyo. Vamwe vari kuona izvozvo kuita kuti zvimba zvanyanyika kunge imibato renyu ranya kupinda muzano PF. Munoti
zvakaitika ku Victoria Falls ndevaifanira zvakaitika makore eZimbabwe. Chirongwa chakaitika ichi hachiche zvanhu ndechenyika. Isu tikuti hane zvedialogue. Saka tinofanira kuekta chiraga kuti tikuda dialogue.
Dr. Swanda, hatisai tanzwa kuti vachamisa vakabaiwa here nhomba, vachabaiwa nhomba here vana veZimbabwe vachinzwa.
Utano wa President Chamisa tinoti ndehwavo, hatisikuda kuti tiite zvavari kuita izvi vana Monzora nana Mnangagwa kaze kuzani izvi zvokuti hanzi vanofungidzira kuti hanzi kubayiwa kwavo kwakakosha stereki kunofanirwa kuiswa patelevhizhini nekuzvishambaradza vachidaro. Aiwa ndezvavo izvi President Chamisa pavanenge vabayiwa kana kuti pavachabayiwa vanhu vachaziva kana vadaiwo kuti vazive haisi nyaya yekuti hanzi inoda kushambaradzwa nokuti havazvikudze naizvo havade kupoliticize vanhu vataenda kuona vachibayiwa vanotrust tiwa nemhuri yeZimbabwe madoctors nemanesi tiratidzei madoctors nemanesi nemascientists ndozvinezvi zvichidikwa mwaizvozvo vachibayiwa chirongwa chichiendera mberi.
Regai tichinzwa kuna vadamba. Vadamba,
chekutanga kuenda munhu uchionekwa uchinobayiwa hazvina kutangira muZimbabwe, hazvina kutangira kuMDCT, zvinoitwa pasi rese. Saka isu tiri kuti vanhu veZimbabwe havafaniri kumirira kuti pazotagwa rocket scientist kuti azotsvaya kuti Sinopharm vaccine kuti azoonekwa achida kubayiwa. Kita kwenye nozi pani muna hariso special unarika mungu. Tunungo tizirungwe kwa pasire seka na kina akabaiwa iwe baiwa. Kana president akabaiwa iwe baiwa. Enge ndosa kambunga chuku kuruzi rama kawa na president Monzora wa chitaura iwo. Kutichuku kumbira kutahe mshongoyo wa shika. Kuwa rumbo, marokesheni. Wa shika kuma prazi, ni umaruwa. Wa shika kune kupeti sera. Ndo kuruzi rea chuku ita iwo.
Alanga wari mutawaririwe mtungamiruwe MDCT wa Douglas Monzora. Valo itidamba. Manzwa zvakare kubva kumutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare neStudio 7. Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi nasi varamba kupa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunengo dzeMDC Alliance dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato revechidiki muMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCovid-19 yekurambidza vanhu kuungana mushure mekunge vanzi vakataura nevatori venhau nevamwe vanhu panze pedare ramagistrate muHarare. Dare iri ratiwo richapa mutongo waro wechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwawo nemutungamiri wezinasu vatakudzwa ngadzore nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya, mapurisa ari kuenderera mberi achisunga nhengo dzeMDC Alliance achidzipomera mhosva dzakasiyana-siyana. Kumasvingo svondo rapera kwakasungwa nhengo dzeMDC Alliance pfumbamwe dzichipomerwa mhosva yekuita musangano uri kunzi nemapurisa waida kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo nezuro mapurisa emudunhu iri akasungawo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaProsper Tiringindi navaLeroy Taylor vachivapomera mhosva yekunyora pamadziro neyekuita musarinya. Mapurisa anoti vainyora vachikurudzira kusunungurwa kwenhengo dzeMDC uye vatungamiri vezinasu vanga vari mumatare vachiti Free Marco, Taku, Joanna and Cecilia. Kunyange gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiramba kuti mapurisa anotarisa kuti wabuda mbamani pakusunga munhu, MDC Alliance inoti munyika maberekera ingwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri avari kumirira vasungwa vose ava.
Musi wa20 March 2021 pamhandamakwe Growth Business Center pakasungwa nhengo dzeopposition dzeMDC Alliance dzinosvika idzo 9 dzinosanganisira varume vatanhatu nevakadzi vatatu. Vakasungwa vakachajiwa neinonzi participating in a gathering with intent to promote public violence.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Kuchinziko vakanga varipo vakaungana vachiadhireswa kuti naGilbert Mutubuki achiti tinofanira kuita revolt against comrade Emmerson Mnangagwa's government nemhaka yekuti vanoramba vachisunga nhengo dzinopikisa pamwe chete nemahuman rights activists. Saka vakavasunga tikaenda navo kukoti musi wa20 musi wemuvhuro musi wa22 March 2021 uko kwatakasvika tikaapplya bail tikanzi tidzoke mangwana acho tikondinye neapliki nebail hearing tikazonzi tinopiwa bail ruling musi uyoyo wechipiri asi yakazoiswa pamusi wechitatu unovandozoro. Tasvikako magistrate vakati aiwa vakodzeri kuti vapuwe bail.
Vaipa zvikonzero zvipi?
Nemhaka yokuti vanondoindafia nemawitnesses newitnesses nautaurwa zita rayo. Saka tamirira kuti taapile tichinda kumasvingo High Court. So musi wa24 wakare uyoyo pakasungwa vakomana vaviri vanoti Prosper Tringindi naLeroy Taylor. Avo vakasungwa vakandosecherwa mudzimba dzavo kuchinziko vaichajiwa neinonzi criminal nuisance as well as malicious damage to property kuchinzi ndova ispreyer madziro vachinyora kuti Free Marco, Free Johanna zvainyorwa mumasvingo.
Pane umbowo here wakaunzwa kudare nematikitivhi?
Matikitivhi vakaenda kudzimba dzavo vakandosecha asi hapana chavakakwanisa kuwana. Vakazovati varekodwa inonzi maowned and cautioned statements aya akarekodwa nobva vazovareleasa kumafaifi dzemanheru. Saka iko zvino vakanzi vachadanwa chero nguva kuti vauye kukoti.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vachitaura vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neBotswana kutaura kuno mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Qualifier Group H. Zvimwe zvikwata zviri muGroup H iZambia neAlgeria. Pari zvino Algeria iri kutungamira ine mapoints 10 ichiteverwa neZimbabwe iyo ine mapoints 5 ichiteverwawo neBotswana. Zambia iri pachinzvimbo chekupedzisira. Zimbabwe ichasangana neZambia musi wa29 kurume. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Vabereki vobvisa vana vavo pachikoro chePrince Edward muHarare zvichitevera kuputika kwechirwere cheCovid-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere cheCovid-19 uye kudzivirirwa kwacho. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika pisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kumbimbito 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba i-council ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingaqali ukuwena.
Uzulu wakobulawayo uhlaba umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi esi donsa amanzi.
Asivumelani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edalele iParliamente. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade ikhokhelwa ngubaba uSamkhange asizange siphe amalunga edalele iParliamente ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani.
Amalunga e-MDC eParliamente etheswa icala lokweyisa leli dale ngokuhoza kumbe ukungasuku meli umongameli Mnangagwa abikwa ezajeziswa ngendlela ezigoqela ukuhlawuliswa imali. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi pose amahlanu 49,404 ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi pose amahlanu 49,404 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kusukela lolu hlelo lusungulwa ngenyanga edluleyo. Leli nani likoqela umongameli Emmerson Mnangagwa yena ohlatshwe izolo eVictoria Falls ekusungulweni kwehlandla lesibili laloluhlelo. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye owasungula ihlandla lakuqala ngenyanga edluleyo lapho ahlatshwa khona esibhedlela seWilkins eHarare. Abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe nyaka enye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,749. Phakathi kwabo kusinde abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,476 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,516. Umthethwandaba we-High Court namuhla wale ukukhulula umeli we-Harare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uSisilia Jimbiri ngemali yesibambiso i-bail. ababili laba bangamalunga eMDC Alliance njalo babotshwe kumalanga edluleyo besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane weCoronavirus ngokwenza umhlangano lentathelizindaba. Kolunye njalo udaba umahluli wenkundla uJustice Chitapi uthe uza kwethula isinqumo ngolwesihlanu kusicelo sokukhululwa ngebheyili esikhwezwe isiphathamandla senhlanganiso yabafundi iZinasu umnumzana Takuzwa Ngaziwure. Uzulu wakobulawayo uhlaba omkhulu umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngumasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi akobulawayo zithi sezilamaviki amathathu zingelamanzi njalo imizamo yokukhulumisana lomansipala iyehlula. Unkosikazi Gertrude Chuma oyisakhamuzi eChabalala uthi lolu dubo kwakumele lulungisiswe kulesikhathi.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba ikhansili ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingakaqali ukuwona. Khathesi sekusiphambanisa ukuthi kwenzakalani ngoba kuyibo abasitshela ukuthi amadamu aselamanzi ukuthi sikhumbule ukuthi kwezinye indawo umnyaka ophelileyo bekuphilwa nzima kungelamanzi. Abalungisise yonke into kulesikhathi kungakaze konakale okuningi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala eNkulumane uthi ikhansili ihlala ilendlela yokuvika imbuzo yabantu.
Indaba yesithi ikhansili le ibuhlungu kakhulu ngoba nxa abantu bezahlala bengelamanzi bahlala belama excuses angapheliyo. Kade sebeqala ukukhuluma ngamapayipi asegugile. Kukanti isikhathi sonke lesi bebehlezi kungelamanzi besehlule ukuthi bayalungisa.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwekhansili.
Nina nilesimanga esikhulu ngoba idolobho lethu alisoze liphumelele. Silokhe sisalela emuva ngoba ngesikhathi kumele kulungiswe izinto kungakaze wonakale. Akulalutho lolu oluyabe lusenziwa. Kodwa ukuthi nxa sokonakela izinto yikho lapho abantu asebeqatha khona ukuthi bazame ukulungisa izinto zakhona zabe seziziningi kakhulu. Mbonngani iphutha leli lomele lilungisiswe yikhansili yakobulawayo kwenze ukuthi lathi sithuthuke njengedolobho.
Embikweni owethulwe yikhansili, unobhala wekhansili umnumzana Christopher Dube wazise ukuba ikhansili izaqhubeka ivala amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngenxa yohlupho lokutsha komtshina wetransformer yamagetsi esitishini esipompa amanzi. Lokhu kubangele ukufa komtshina wopompa amanzi eThuli Reservoir, yona exhumanele Hillside kanye leRifle Range Reservoirs. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngomonakalo lo.
Sibe lenkinga kumbe le power supply interruption e-affecte iCriterion Waterworks lapha isipheka khona amanzi. Amagetsi a-affecte indlela esigezisa ngawo amanzi njalo ukupompa kwamanzi ebuya edolobheni. Okwesibili, idolobho laba lamagetsi acitshwayo esingathi power surge, lokhu kwenza ukuthi itrauma le moto eyepompi ezisebenza zihambisa amanzi kuThuli Reservoir ithe.
Ngomnyaka odluleyo idolobho lakobulawayo beliphakathi kobunzima obukhulu bokuswela amanzi ngemva kokuba limise ukuthatha amanzi emadamu amathathu ele aphancema ilowa ncema leMzingwane. Lokhu kwenza ukuthi amalokishi amaningi aqede insuku eziyisithupha kusiya kumaviki amabili engelamanzi njalo kwaqhamuka imikhuhlane yesisu eyabulala abantu eluveve. Ikhansili isiqalile ukudonsa amanzi emadamu lawa njalo amadamu ekhansili aselamanzi ayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% kulandela ukuna kwezulu. Uhulumende sowakhipha imali yokwakha idamu leGwayishangane okuyilo okukhangelelwe ukuthi lizaqeda uhlupho lokusilela kwamanzi kobulawayo. Ngenyanga edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni izibhorane ezise Eppington Forest kanye lomcimbi wokuthakazelela ukuxhunywa kwephayiphi ezathwala amanzi isuka edamu leGwayishangani iwasa kobulawayo nxa seliphelile ukwakhiwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga eMDC edale lePhalamente etheswa icala lokuhoza lokwala ukusukumela uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eze kuleli dale kuzehlakalo ezinhlanu abikwa ezatyeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 njalo athathelwe incwadi zokuhamba visa ama-diplomatic passports. Lokho kuphume kumbiko okhitshwe yikomiti yedale lePhalamente e-Privileges Committee. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ikomiti ye-Privileges Committee ekhokelwa ligqwetha njalo engummeli weMuthi South uMnumzana Jonathan Samkanke weZANU-PF wethulela umbiko edale leSenate. Abanye njalo abazahlawuliswa ngummeli weZengeza West uMnumzana Job Scala noMnumzana Settlement Chikwinya bazabhadala imali efika 800,000 RTGS ngokuyisa likomiti lapho icubungula udaba lokungahlonitshwa kukamongameli. Igqwetha elilodumo uMnumzana Lavumo Maduku uthi amalunga edale ephalamende lawa ngempela aphambanisa.
Kana vakaramba kubhadhara, kana parliamende yanga ichiti vanofanira kubhadhara, vanenge vakutopara zveimwe mhosva yekuti
bengayala ukubhadhara bazabe sebephambanisa icala lokuba kabalaleli idale lephalamende.
Pamwe parliament inenge yakutera zvimwe zvinhanho.
Uthena vavaxotshwayo kuzamele vimangalirwe mthethwandaba.
Vanenge vakutonokomplainawo kumakoti ekunze.
Labo abaxotshwayo kuzamele iparlamente iye emadale, kuyabe sokumele beye kwamanye amadale ngoba sebephuzile ukubathonisisa.
Kana munhu akatobuda muparlament kare mutongo wavo wanono wakauya tule.
Kodwa omunye walabo abethezwa leli cala uMnumzana Settlement Chikwinya uthi icala lakhe kaliboni.
Ndezokupenga izvi, ndezemugodzi Matsuro. Isusu
ina njengabameli ePhalamende asivume ukumiswa phambi kwedale labantu bezanu-PF kuphela. Ikomiti eyayisithonisisa komele ibe labameli beMDC. Akulamthetho othi kumele ngime ngenyawo xa umongameli welizwe engena edale lePhalamende.
Kunamthemo unondimanikiza kuti kana mbapinda munhu muParlament ndimsimukire kunze kwaSpeaker Oga.
Isikhulumeli seMDC uMnumzana Witness Dube uthi kabavumelani lesinqumo sePhalamende.
Asivumeli lani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edale lePhalamende. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade ikhokhelwa ngubaba Samkanke asizange siphe amalunga edale lePhalamende ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani njalo bakwenza njani.
Idale lePhalamende linawo amandla ukubhadalisa abantu abangalihloniphiwo kumbe ukuleyisa njalo liyenelisa ukubhadalisa umuntu indleko zokwephula umthetho kumbe njalo ukuxotshwa abantu abangahloniphi imithetho yalo. Nxa lokhu okuthiwo yileli dale kungasiwa imithethwandaba, amalunga lawa anakho ukubhekana lobunzima ngoba engasoze athole ithuba lokuxazulula lokuphikisa lolu daba. Isisekelo sombuso sika-2013 sakhipha amandla ePhalamende okuhambisa abantu ejele nxa betholakale belecala. Komiti ithi amalunga lawa azahle athathelwe incwadi zokuhambisa lendleko lezi kodwa azaqhubeka engamalunga ePhalamende. Kulabo abatholakale belecala abangamachumi ayisishiyagalombili lasikhombisa ngamalunga edale le-House of Assembly kuthi abangamachumi amabili lane ngabeSenate. Abanye babo kabasekho lokuba khona ePhalamende ngemva kokuxotshiswa walawo madale omabili ngabebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ikomiti le iqale uphenyo lwayo ibuzisa amalunga edale ePhalamende lawa sikaMnumzana Phupurayito Garethi owe-ZANU-PF. Amalunga we-MDC Alliance ayesedale abika aqala ukuba ngomsindo ngokuhlabela ingoma, amanye akazange azihluphe ngokuza edale ngalelo langa, amanye ayala ukusukuma aqhubeka ehlezi phansi kuthi amanye aziphumela phandle okuyinto eyenzakala kahlanu ngesikhathi uMongameli Mnangagwa ezokhuluma eParliamente. ekucubungeleni kwayo ikomiti le ithi ifumane ukuba iningi lamalunga lawa lingatshengisi ukuzisola ngisenzo sawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana sigangela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lubathinte okunganani kanye lembono yabo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe namhla ukuthi uzakhuluma lentathelo yezindaba ngokwenzakala kule Melika ogoqela abantu bokuza abagcwele emngceleni welizwe le Mexico umkhuhlane weCOVID-19 lokudutshulwa kwabantu okusanda kwenzakala eGeorgia leColorado. UBiden kakakhulumile entathelo yezindaba eWhite House selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka. Bonke abangena esikhundleni lesi bakhulumisana lentathelo yezindaba esanda kugcotshwa kwele Melika. ELeBotswana lithi lizanika abazingeli benyamazana imvumo yokudubula indlovu ezifika phose amakhulu amathathu 287 lonyaka ukwenzela ukuphungula inani lendlovu elizweni leli. Abazingeli bakhangelelwe ukuba baqale ukudubula indlovu lezi lezinye inyamazana ezikhethiweyo kusukela mhla ziyisithupha kumabasa kusiya ekupheleni kukampandula. ELeBotswana laqala ukuvumela abantu ukuthi bazingele indlovu ngomnyaka ka-2019 kulandela ukuvinjwa kwalokhu emhlabeni wonke jikelele zinhlanganiso ezilwisana nokubulawa kwendlovu mahlayana. Inhlanganiso yabodokotela e-Doctors Without Borders ithi amasosha kule Ethiopia abulala abantu okwethusayo esabeleni se-Tigray waqhamuka impi yomvukela nyakenye. Abanye babo bathi babone amasosha edubula abantu abane abehliswe ebhasini badutshulwa munye ngamunye.
Amazwi ethu lwe ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo awukuthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe asebangele ukuthi abanye ikakhulu abe-MDC Alliance bathi lobo yibufakazi obungaphikwayo obuveza sobala ukuthi ibandla likaMonzora selisidla lezano PF. UMonzora wethule amazwi la eVictoria Falls ngemva kokuphiwa ithuba ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi avale umkhosi wokusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yecoronavirus. Abe-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa bathi sokuzikhanyela ukuthi akulamahluko phakathi kukaMonzora loMnangagwa. Kunsukwana ezedluleyo uMonzora ubikwa ejele amalunga ephalamende akubandla lakhe ukuthi akusamelanga achothoze uMnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. Sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezanu bayizanu encane. Yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls. Kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ufuna ukulwela ilungelo lwabantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lowo muntu uyizanu njengoba sihlala sisitsho. Yiko wahamba ye Harvest House, la masocha la mapolisi ehlomile bafika bamncedisa ukuthi athathe Harvest House. Yiko ehamba esiya recall ama MPs angasiwe ebandla lakhe, ama MPs awina angene eParliament ngeMDC Alliance. Yikho kwenza konke lokho encedisana lezano. Sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora izano, ibandla lakhe MDCT izano, bonke bayizano, bonke labo makhophe. Yiko hayi azange kusimangalisa, azange kusethuse nje. Uphume kwacaca ke indlubu iphumile ekhasini. Yabonakala ke dandalazi sisegcekeni ke. Akula muntu ongabuza ke umtshayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni. Kumbe akula muntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamisa umsila. OkaDouglas Monzora uphakamisa umsila, abantu sebebonile, abantwana beZimbabwe sebebonile ukuthi uyini.
Kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezano, njalo uthi khonokho elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezano yikho azama ukukuguqula kupolitiki zeZimbabwe. Ipolitiki zenzondano uthi kumele iziphele.
UMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana beZimbabwe balayo. Ungumuntu wayesebenza lo mzorewa, ukuthengisa kwakhe kakuqalisanga kathesi, waqalisa kudala evele esebenza lo mzorewa. Yikho ke kathesi uyaqhubekela phambili ke sesebenza lezano. I-history yeZanu PF iyazakala ukuthi iZanu PF uyaletha umbhuqazo, yaqeda abantu emathebheleland. IZanu PF uyaletha umrambatsina, iZanu PF uyeyacathisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje. IZanu PF uyeletha indlala elizweni. IZanu PF yiletha inhlupho zonke sizibona zisenzakala elizweni. IZanu PF yiletha amaphotholo esiwabone senzakala. IZanu PF yiye exotsha amalunga ePhalamende angena ngeMDC Alliance, bebaxotsha besenzela ukusala beZanu PF kuphela ePhalamende. Yikho ke nxa yena sithi usebenza leZanu PF uqondile, usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili.
UMnumzana Edwin Ndlovu, lilunga leMDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube, yena othi kungamanga ukuthi sebesidla leZanu PF.
Akutsho ukuthi sibambene leZanu, hatshi, kutsho ukuthi siyabambisana lohulumende, siyabambisana into esindayo njenge-COVID-19, njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe, ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke, akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke. Kulokunye singeke sibambisane khona leZanu, ngeke sibambisane leZanu nxa itshaya abantu, ngeke sibambisane leZanu uma ihlukuluza abantu ngamalungelo abo, kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko, okuletha ukuphepha komphakathi njengakhonokho kade kusenzakala eVictoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yeZanu?
Ubaba uPresident uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekuthineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa sile mbono etshiyeneyo. Silo nkolo ke ethi thina ngesilungu bathi yi-rational disputation, okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo, engahambelaniyo, sixoxe kabanzi, sidinwe nxa sidinwa, siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane, omunye aze abone ukuthi kati omunye wami waqina esimangala umbono, kuyini okuhle ngombono wakhe. Sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa, singalwanga, kungafanga muntu, kungahluphekanga muntu. Yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje. Lokho kuzakutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla leZanu PF eParliament. Kuyakhulunywa kwesinye isikhathi, kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje, batsho labo ukuthi lapha singayenza kanje. Nxa kuyikuthi into ezizaletha izicazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu, yikho esikufunayo. Ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa iZanu kuyaphikiswa la, iZanu ithi konke okwenziwa i-opposition siyaphikisa, yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje.
UMnumzana Witness Dube, sikhulumeli sebandla leMDCT. kwezemidlalo lamhlanje ukapteni weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket uSean Williams uthi bafunde okunengi okuzabaphathisa emidlalweni elandelayo kumidlalo abayidlalele iqembu leAfghanistan kusukwana ezedluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhulume ekupheleni kwemidlalo yohlobo lwe-2020 yona iphele iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu eliyidlalele le-Afghanistan. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Looking at the test series, I thought it was a fantastic effort from the guys.
Nxa sikhangela indlela esidlale ngayo kwimidlalo yohlobo lwe-test, amajaha adlale kuhle kakhulu njalo kuyadanisa uba senelisanga unqoba. Kwimidlalo ye-2020 sihle sadliwa singakadlali kodwa kunengi okuhle esikwenzileyo njalo kuqakathekile uba samukele ukuba kukhona lapho esehluleka kuphinde kube khona lapho esenza khona kuhle. Singakuhlanganisa kokubili sizathola izifundo ezizasiphathisa kusasa.
Iqembu leZimbabwe lidlale imidlalo emibili yohlobo lwe-test lele-Afghanistan yona efike emaphethelweni. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets alitshumi kwathi kowesibili iqembu le-Afghanistan linqobe ngama-wickets ayisithupha. Ngemva kwalokhu la maqembu adibane kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 lapho iqembu le-Afghanistan elikhwele lazehlela phezu kweleZimbabwe lanqoba ngamaranzi angama-chumi amane lathoba nembili emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobe ngamaranzi angama-chumi amane lanhlanu kuthi kwesithathu linqobe ngamaranzi angama-chumi amane lesikhombisa. Intatheli zindaba ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe akumelanga lisebenzise abadlali abafanayo kwimidlalo yohlobo lwe-test baphinde kube yibo futhi abadlala imidlalo ye-2020.
Ngananzela abadlali esihambe labo e-Afghanistan ngabe-test cricket amafomathi lawo ayi-3 awe cricket kuqakathekile ukuthi-ke unanzelele ama-strength ama-players uyehlukanise iqembu lakho udinge abadlali abaningi-ke ngoba-ke i-T20 i-120 balls so yona ilesikhathi esifitshane so kuqakathekile ukuthi u-introduce-ke abafana abancane-ke nge-T20 bezakhula bengena kumanye ama-formats and then ku-test ama-experienced-ke yiba sebengadlala i-test cricket.
Ngenyanga kamabasa iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuba lemukele le-Pakistan njalo lawa maqembu azadibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test kanye lemithathu yohlobo lwe-2020. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umbuso kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukulungisa inhlelo zokungena elizweni ezikhomba ukuthi eleMelika lilandela imithetho yalo iziqondiso kwezempilakahle kanye lezamalungelo oluntu. Lo umbiko oyithulelwe isigodlo seWhite House ngu-Ambassador Roberta Jacobson, umcebisi kamongameli Biden ongumqoqi wenhlelo ezisezansi yomngcele welizwe. Ukufeza linjongo kuzaqalwa ngohlelo lwabantwana ole-Central American Minors Program kumbe i-CAM lapho abantwana abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 e-El Salvador, e-Honduras, le-Guatemala abahlanganiswa labazali babo ababehleli ngokusemthethweni kwele-Melika kusukela ngomnyaka ka-2014 kusiya ku-2017. Okwamanje ele-Melika selisungule ihlandla lakuqala lokulungisa i-CAM ngokuthi abafuna imvumo yokungena kulolu hlelo beqhubeka beyidinga kukanti babengasavunyelwa. U-Ambassador Jacobson ugcizelele ukuthi ukusungula i-CAM akutsho ukuthi umngcele weMelika ongezansi yelizwe usuvuliwe njengalokho okuchiko yilabo abangenisa njalo bekhuphe impahla ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo. Uthi,
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip to try and enter the U.S. in an irregular fashion. The border is not open.
Ngithanda ukuthi ngicace umbiko lo kumbe amanye amanyathelo esiwathathayo awutsho ukuthi kulomuntu ikakhulu abantwana lemndeni elezingane Okufanele bethathe uhambo oluyingozi bezama ukungena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Umngceleka uvulwanga. Sisiya phambili, sizaqhubeka sidinga amagqwetha azaphathisa abafuna ukuvikelwa. Ngapho sichizelela imithetho yethu. Lokhu kungathatha isikhathi. U-Ambassador Jacobson uqhubeke wathi, ukuqhuba uhlelo olutsha lolu kukhomba ukuthi sizizalwane zeMelika sitshengisa ubuntu phambilini kwemithetho yethu. Lowo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakoBulawayo uhlaba umkhosi omkhulu ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.